Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira akanaka vatereri tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wemugovera chikunguru 28 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa vanoti vachatambira zvichabuda musarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Ukuwo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vaMunangagwa vari kubvuma kutambira zvichabuda musarudzo nekuti vari kuzvidziva nemwoyo wavo vese kuti vachakundwa musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti ivo nebato ravo vachatambira zvichabuda musarudzo. VaMunangagwa vataura mashoko aya pamusangano wavo wekupedzisira wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatsigiri vebato ravo vanoda kusvika kuzviuru makumi Atatu munhandare National Sports Stadium Harare nhasi masikati vaMunangagwa vati kunyange hazvo bato ravo richakunda zvine mutsindo vachatambira zvinenge zvadiwa nevana veZimbabwe. VaMunangagwa vakurudzirawo kuti vana vemuZimbabwe varambe vachikoshesa runyararo vakati vanofadzwa zvikuru nekuti mapato akawanda ari kukwikwidza musarudzo akatevedzera kurudziro yavo yekuti sarudzo dziitwe murunyararo, vachiti mapurisa achatora matano akakodzera kune vose vachada kukanganisa sarudzo. Vadzokororawo mashoko avo ekuti boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iboka rakazvimirira rine makomishina akasarudzwa nemapato ose ane nhengo dziri muparamende kusanganisira vari kutungamira mubatanidzwa weMDC Alliance vaNelson Chamisa. VaMunangagwa vati hapana bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kuudza ZEC zvekuita maringe nemashandiro ayo. Vayambirawo vari kuongorora sarudzo vari munyika kuti vasapindira mune zvematongerwo enyika asi kuti vaite basa ravo nemazvo. Vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki reZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti vafadzwa zvikuru nemashoko ataurwa nemutungamiri wavo zvikuru panyaya yerunyararo.
Nyaya hombe yavataura inhau ye kusimudzirwa kwevechidiki, kusimudzirwa kwemadzimai, kusimudza nyika, nhau yemainvestments ari kuitika, uye nhau yekuramba takabatana senyika, uye kuita kuti nyika iri kukwanisa kuenda mberi, nhau yerunyararo, uye kuti tiri kupinda maelections. Savana veZimbabwe, there is no need for violence, there is no need to retaliate, even kana tikaprovokwa. VaMunangagwa vari kutipa hope as young generation. Hongu zvinhu zvanga zvasvika paseji yazvanga zvashata, but munhu auya kunosimudza and we are appreciating his efforts. Chatinonzwa ndechekuti zvinhu hazvigadzirike musi mumwe chete.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano revechidiki replatform for youth development vaClarice Maduku vanoti mashoko avaMunangagwa ekuti vachatambira zvichabuda musarudzo haafanirwe kungotambirwa sezvo vamwe vavo mubato reZANU-PF vachizogona kuzviramba.
Ndozvavanga zvakadai zvishura asika zvinji kana sarudzo dzinge dzaitika dzaane mari zavo. Vanenge vari vatsigiri nevamwe vavo vanenge vari vakuru kumusangano vanokwanisa kusazviona semaonero ari kuita. Saka ndiri kuti aya mashoko ari kungotaurwa kutsinhira zviri kutaurwa mazuva yacho pasarudzo yasarudzo rinenge riri free, fair and credible. Asi ruzhinji rweZimbabwe ngari hungoziva kuti mari zvacho paanenge abuda situation inokwanisa kunge yasiyana. Nokuti munokwanisa
Tine urombo mishina yedu irikuita ichidzima dzima asi vana injinia vanenge vari kumbedza kuigadzirisa. Zvisinei toendera mberi nezviri muchirongwa chedu. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa nemusuwe muvhuro. VaChamisa avo vaita musangano mukuru muHarare uye vapindwa nezvuru nezvuru zvevanhu vanoti nemuvhuro izuva richavhura zvinhu zvakawanda muZimbabwe zvichaita kuti vana veZimbabwe vagare upenyu hwepamutambarakede.
Zviri pachena kuti negungano rataita nhasi tarisa neraita navamunangagwa vakokera vanhu kubva kumareserva vanga vane kadonho wechevanhu isati negungwa vanga vane kachukerani isati negomo. Saka zvinongorakidza zviri pachena kuti tsigiro rwese rwava kuMDC Alliance. Ndosaka tiri kuti vanhu ngavasaneteka vapinda muballot box, ngavasaneteka neballot paper rakakura kura rine 23 vanhu, ngavangonotarisa panumber 2 kungopinda chete, ngavakwanisa maziso kumwe number 2 vovhotera paMDC Alliance papresidential ballot. Kuma MP votarisa pane MDC Alliance, kuna kanzera votarisa pane MDC Alliance. Tapedza basa, tapedzerana nenhamo, tapedzerana nerima, tapedzerana nezuro, tapedzerana nekusvupika, tapedzerana nekuoneswa nhamo, tapedzerana nezvinhu zvakaoma. Zvakwana, toenda mberi tovhura dhoo reZimbabwe itsva.
Tanzwa vamunangagwa vachitaura kwavanga vari vachiti ivo vakagadzirirawo sarudzo sekutaura kwamurikita asi vakakundwa vari kutambira. Ko imi toti makundwa musarudzo iyi muchaita sei?
Haisi hatitauri zvokukundwa, vanoziva kuti vanogona kukundwa, saka vanogona kutambira izvozvo nokubvuma kuti vanokundwa, nokuti vakatokundwa kare. Kwete kuti vakakundwa ngavangobvuma chimbi chimbi kuti ndakakundwa, ndakanda tauro muring, ini chandava kuda nyika ngaiende mberi tigadzirise. Ivo vari kuremerwa varemerwa, ngava chitipawo mukana, vakaitawo basa ravo vamunangagwa. Apa havachagoni kuenda kumberi nokuti hakuna kii inogona kukinura madhoo maviri rimwe chete. Vakakinura dhoo rusununguko munyika, patakuenda pakuda rekusunungura nokuendesa mberi upfumi hwenyika, nokuvandudza upfumi, nokuunza mufaro, nokuunza rugare, nokugadzira mabasa, nokuunza mari. Ndo zvatakufanirawo kuita, totorerawo pavakasiyira chitanda. Ndoda kutaura nechiti ini handigoni kutaura ndogona kutambira kukundwa nekunde ndichinyeba pamberi pamari nekuvanhu, nokuti hachigone kuitika chinhu ichocho muno muZimbabwe. Tingakundwa nerutsigiro rwuri munyika nezvinoreva vanhu. Takakunda kare zvine mutsindo zveruzhinji, vanhu vakatoza kutaura nyingi kana ndikakundwa ndinogona kutambira. Vanoti ko purezidendi wedu zvii zvaakuita, nokuti ini ndongova musoro wechitima. Matsoko echitima akazara kuti mbambamba zviri kuenda mberi tahwina, isisi tangomirira chete kutambira masimba anobva kuvanhu. Toenda mberi.
Ndezvipi zvamuri kuda kugadzirisa mukasarudzwa nemusuwe muvhuro semutungamiri wenyika?
Takagukuchira urongwa neudobidobi neukaringi ukaringi utapiro hwetumhiripiri. Kwakutangopinda tagadzira nyika isine zvipanera. Tiri kuona kuti injini yakaparara inogadzirwa sei, tinoigadzira zvakanaka. Chokutanga tine mapiwa matatu. Yokutanga shanduko, transformation. Toda kushandura zvinhu munyika, toda kushandura zvinhu mudzimba, munharaunda, toda kushandura zvinhu kumabasa, toda kushandura zvinhu, toda kushandura zvinhu kumatongerwe nematungamirwe enyika. Tobva kuvatongi toenda kuvatungamiri. Toda kushandura zvinhu mumafambiro anoita nyika. Tobva pahurumende inenge ine muromo mukuru inonyanya kuda kudya sere, tenda kuhurumende ine mwoyo mukuru inenge isingadi kudya zvinhu zvevazhinji. Toenda kunogadzira piwa rechipiri rinonzi opportunity, kana kuti mukana. Munhu wese ngaave nemukana mumabhizinesi, munhu wese ngaave nemukana kumabasa, munhu wese ngaave nemukana munharaunda, munhu wese ngaave nemukana wokuti aite chiroto chake, atevere chiroto chake kusvika kwachinogumira. Sangani yese achidzokera pakusumudzwa tichienda mberi neupfumi, zvinhu zvichifamba zvakanaka. Tosumudza tourism, tosumudza agriculture, tobvisa command agriculture, toita smart agriculture, toitiraiza kumunhu wese, kwete nebato asi nokuda kwokuti unokodzera. Chembere dzedu, harawa dzedu todzipa. Vanokodzera chiri kati nenherera tovapa sehurumende, nekuti hurumende chorera nherera, togadzirisa nyika yofamba mberi.
Shoko guru rekupedzisira vaChamisa kuvana veZimbabwe.
Shoko guru nderekuti gadzirirai zvitsva, gadzirirai kupemberera, gadzirirai mufaro. Shanduko yauya, isu toda kuti munhu wese ngaachigadzirira kupemberera nemhembero, asi munhu ngaabude neudzamu tinde kunovhota takawanda. Tokurudzirana pahama, tokurudzirana pashamwari, tokurudzirana paukama hwedu. Vari kudiaspora nyorerai vari kumba tsamba, vari kudiaspora tumirai tsamba mbozha, vari kudiaspora WhatsApp tumirai, musati vakangano kumaruzevha tumirai shoko, tumirai shoko rorusununguko, tumirai shoko reshanduko.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti riri kutsigira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo dzichaitwa nemuvhuro. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri weZCTU vaPeter Gift Mutasa vati sarudzo dzegore rino dzakakosha zvikuru sezvo zvichabuda zviri izvo zvichabudisa nyika mumadhaka mairi. Vamutasa vati vanhu vakabatana mukushandurwa kwehurumende iripo zvinogona kubatsira kuti nyika ienderere mberi, vanhu vawane mabasa uye zvido zvevazhinji zviremekedzwe.
Tiri kuti isu sarudzo dzino dzakakoshera vashandi veZimbabwe navagari veZimbabwe zvakanyanyisa. Saka panoda kuti dai tagona tabatana kuita chinhu chimwe chete chinoita kuti nyika yedu ibve mumandondo. Nyika yedu iri kutambudzika zvakanyanya, upfumi hwaparara, vashandi vari kutambudzika mumabasa, vagari vose vari kuona nhamo. Saka isu taita ongororo mushure nekutenderera nyika yese tichitaura nevashandi atinoti maLabour Forum, ndokutarisa kuti chii chingaita kuti nyika yedu ienderere mberi. Ndokuona kuti chinhu chekutanga chiri kudiwa kushandurwa kwehurumende. Paiswe hurumende inotedzera mitemo, hurumende inoremekedza zvido zvavazhinji, hurumende inoita kuti nyika yedu ienderere mberi.
Vamutasa vati muhurukuro dzavakaita nevashandi, vashandi vakawirirana kuti pavatungamiriri vari kukwikwidza vachamisa ndivo voga vanogona kuunza shanduko iyi.
Saka pamapato mazhinji atatarisa taona kuti hongu mapato rimwe nerimwe rine mamanifesto ayo nezvinangwa zvayo zvairi kutema kuti inozoita kana yapinda pachigaro. Asi chinhu chakanyanyokoshesa nguva inoini kuti zvido zvevanhu vemuZimbabwe kushandura upenyu hwavo zviwanikwe, kuti paende timire nemunhu watinotenda kuti ane vanhu vakawanda zvekuti akamusapotwa iye panouya shandu. Saka takaona mukuongorora nemukutaura nevashandi kuti pari zvino pane vose varikuda kuita vatungamiri venyika anogona kuti shanduko iuye ndava Nelson Chamisa veMDC Alliance. Saka ndovatiri kukurudzira vashandi nevagari vemunyika ino kuti kana zvichibvira ngativa sapotei nyika yedu ishanduke iendere mberi.
Vamutasa vati kunyange hazvo urongwa hwevachakukwidza hwakada kufanana, vati vashandi vakafarira zviri kuvimbiswa ne.
Tine urombo vateereri, mishina yedu iri kuramba ichingodzima dzima. Iyo inyaya yanga yatanga
tichipuwa.
Yatanga tichipuwa naPatricia Mudadigwa ari muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC zvichishuvira sarudzo dzakachena kuti dziitwe nemuvhuro. Mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganya huye ari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC achiona zviri kuitika. Marvelous, ungatudze kuti zvinhu zviri kufamba sei?
Pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno muAmerica zvakadai seOhio, Pennsylvania, New York, Maryland, DC nekumwe Florida vari kuti ivo vauya pano kuzobatsana kuitira kuti vaite yavanotiwo solidarity protest vachitarisa ivo sarudzo dzichange dziriko nemusomuvhuro. Vari kuti ivo pari zvino vachange vari kukurudzira hama dzavo dziri kuZimbabwe dzikupe neuwandu dzichienda kunovhota nemusomuvhuro.
Ndingakubati muromo Marvelous, vanhu ava vakamirirwa nani pamusangano iwoyo?
Vanhu vakamirirwa nevanhu vakasiyana-siyana. Nditorine mumwe weavo vakamirira vatsigiri avo vari pano vaCharles Mutama. Regai mutaure navo muzwe wekuti zviri kufamba sei pari zvino.
Vamutama, tinokuchingamidzai, makadii?
Hello?
Vamutama, mungatiudze kuti chirongwa chenyu chakamira sei?
Chirongwa chedu takatarisana nesarudzo iri kuuya muzuro. Saka taungana senhengo dzeMDC MDC Nelson Chamisa USA tichikurudzira vana veZimbabwe kuti vaende kunovhota musi weMonday. Kunyange zvazvo tiri kututsumwa nenzira yakatorwa neZimbabwe Electoral Commission iyo iri kuratidza kuti iri kushanda nezanucf mumakwikwi atiri kutarisana nawo. Zvisinei, nekuda kwekuti tiri kuziva kuti vaNelson Chamisa vane huwandu hwevanhu vari kuvakurudzira nekuvasapota, saunga na nevango wedu pana apa wapagune mama sketsa kasa na siya kuti tisimbi se varkumusha jikuru RDC Alliance na wanusa pata RDC Alliance wanusa pata wale konsalisa wanusa pata ma nengo je parliament le nengo je ma council kuti wose wapuge na uwandu wawo kuti tuwane kwa tikunda region yangai chirongwa ne hurumende ya Vanangagwa iyo yangai singade kuti isange ne mamwe mapato anopikisa kuti tigadzirise nyaya dzemaelections ne maelections are free, fair and credible.
Vamutama, ndingadewo kuziva kuti izvo zvamakaungana ipapo makwanisawo here kupa zvinyuto zvenyu kana kurudziro kumumiriri weZimbabwe muAmerica.
Tokumbira kuti mudzokera dzokapo.
Tatizo makwanisa here kupawo zviziviso zvenyu zvingayonyunyuto kana shuviro kumumiriri weZimbabwe ari muAmerica. I think painenge pane noise yakati wande vamutama, I think paita noise inenge yakati wande regai tichidimbura hedu avo vanga vari va Charles Mutama, murongi wemusangano wezvivazvo zveZimbabwe. Vazhinji vacho vakamirira MDCT vakaungana pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachishuvira vanhu vari kumusha kuti vaite sarudzo murunyararo uye sarudzo dzakachena pasina mhirizhonga. Pokutanga manzwa zvakare kubva kumutoro wedu wenhau Marvelous Mhlanganya uye achitaura ari pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC.
Yechino ichi ziviso chakakosha. Kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30 iro rinova zuva resarudzo, Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 7 nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huyo achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yesarudzo uyezve tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai mugadziriro yesarudzo dzichange dziriko nemuvhuro. Regai tiende kune madzimai akasiyana-siyana anobva kumapato akasiyana-siyana tinzwe kuti vari kuti chii nenyaya yesarudzo.
Inini sarangu ndinonzi Muzvare Winfield Yvonne Msarurwa, ndinomiririra musangano MDCT inotungamirirwa namuzvare Dr. Thokozani Khupe.
Muchange makamirira constituency ipi uyezve zvii zvamuri kuwanikwa imi muchivimbisa vanhu vemuconstituency iyoyi?
Inini ndisanenda kamira nchiri pa proportional representation yeHarare. Ndinovimbisa vagari vemuHarare nezvizvarwa zvemuHarare nenyika yose kuti kana ndichinge ndakwanisa kupinda mudare reparamende kuti ndinomiririra vanhu, ndichatakura zvido zvevanhu, ndigotakura zvichemo zvevanhu, ndinokwanisawo kunozvidhibheta ndichinovakumbirirawo mudare guru reparamende.
Proportional representation inofamba sei?
Proportional representation inowanika kuburikidzwa nenhamba dzemavhoti anenge awanikwa pana MP, maMPs ari muHarare. Tisine 28 maMPs edu, saka kuburikidza nemanhamba avo kusimukira kune kwakaita manhamba avo nekuhina kwa tinenge taita ma MPs edu muHarare tinotipa mukana wekuti pa women quota yatakarwira sevanhukadzi vemuZimbabwe kuti tinge tine vakadzi 60 emparliament ndo mapindiro atinoita acho naiwayo.
Saka imi semaonero enyu munoona zvichizokwanisika here rwendo runo?
Ndinoona zvichikwanisika pamusana pekuti isu semusangano MGCT tine manifesto yedu yatiri kufamba nayo, iyo manifesto iri kugamuchirwa nevanhu. Iyo manifesto inotaura kuti isu tinorwira kodzero dzemunhu wose, kuti isu toda kupa mikana yakaenzerana kuzvizvarwa zvose zvemuZimbabwe. Saka kuburikidza neizvozvo zvatinovimbisa vane veZimbabwe kutoda kuti vange vaine maequal opportunities, vari kuzvitambira uye tiri kutaura zvichibva pasemo yewedu nekuti tiri kuraudza zvinhu zvinobatika, zvinhu zvinoitika. Saka inimi ndiri kuzviona musi wa 30 July ndichinge nichiona mukana wekuti ndichinozadzisa zvido zvevanhu vemuZimbabwe nevanhu vemuHarare province.
Ndinonzi Monica Mutsvangwa, ndimi minister of state in charge of Manikgalagi province. Ndiriwo candidate as a senator for Manikgalagi province. Tiri kuita basa guru zvikuru kutaura nevanhu kuti vanhu veenaiwo zviri kuitwa nehurumende nedispensation zinofanirwa kunovhotera president ED Mnangagwa kuti vape mandate yekuendeza mberi nekubindura zvinhu nekugadzirisa nyika ino, kuona kuti zvese zvakakanganiswa nethe previous administration angaisinanirirwa navamugabe zvigadziriswe, pese pane corruption pagadziriswe. Tiri kukumbira vana mai nemwoyo wekuda kuona runyararo, kukumbira vana vedu manesi edu kuti toda runyararo, tinoda maelections edu aitwe murunyararo.
Ndinoitwa Linet Karinyi, ndinomirira MDC Alliance. Ndiri mumiririri wemadzimai Zimbabwe yose. Ndiri kukurudzira madzimai emuZimbabwe kuti ngatibatane tiite chinhu chimwe chete, tiite chiwirangwe. Tazama kwemakore kuti tiende tinovhota, vhoti yedu ichibiridzirwa. Pari zvino izvozvi tine confidence and we have faith.
Ava vanga vari mai Linet Karenye vachitaura naMarvelous Muhlanganya huye pamusoro pezvinangwa zvishuviro zvavari kutarisira musarudzo dziri kuitwa nemusi wemuvhuro. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tine urombo vateereri, mishina yedu haisi kuita zvakanaka. Toenda kunhau iri kuteera. Mutungamiri weRebuild Zimbabwe Party, Reverend Evaristo Washington Chikanga, vanoti bato ravo ndiro chete rine nzira yekugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, Jonga Kandemiri weStudio 7, uyo ari muHarare pari zvino, aita hurukuro naReverend Chikanga, avo vakaberekerwa kuuzumba mudunhu reMashonaland East. Marvelous, wadzoka here apo?
Ehe, ndadzoka. Kumuzinda weZimbabwe muno muWashington DC. Kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vari kuratidzira, vachiti ivo vari kuda kuwanikwa vachikurudzira hama dzavo dziri kumusha nemusi wemuvhuro, vachishandisa dandemutande reinternet kutesa, kutumira maWhatsApp, vachiti vanhu vabude neuwandu kuenda kunovhota.
Vanhu ava Marvelous, wati vabva kumatunhu akasiyana-siyana, zviri kureva here kuti izvo matunhu mavari kubva umu vari kumirira mapato chete here ezvematongerwo enyika, kana kuti kune vamwewo zvavo vauyawo kuzobatana navo vachishuvira sarudzo dzakanaka muZimbabwe?
Pane vamwe vandaona vasina kupfeka nhumbi dzeMDCT kana tingati MDC Alliance vari panowo vakanzwa nezvechiitiko izvi, asi musangano warongwa neMDC yava Nelson Chamisa iri mumubatanidzwa weMDC Alliance. Uyezve nditori nevamwe vabva kuOhio pari zvino vari kuronga musangano uyu varuzvidzo. Regai mutaure navo mubvunzwo ivo vari kuti chii.
Marvelous, mungatisuduruke here pane vanhu muende panenge pasina ruzha rwakanaka, nditaure navaruzvidzo.
Alo, ndasuduruka hangu pane vanhu.
Makadii varuzvidzo?
Aiwa, tiri kwenu, makadiwo vakuru.
Mungatiudze chinangwa chakusimudzai kubva kuOhio kondimika sachigaro weMDC USA. Chii chaizvo chaita kuti mimuye kuzoungana? Ko, mangodii kungoita izvozvo muri kuOhio?
Chinangwa chaita kuti tisimuke kuuya kuno kuembasi yeZimbabwe. Munozviziva imi kuti paembasi ndo paZimbabwe kana takagara kana takamira kana tichifara kana tine zvatipita tipa embassy tinenge tichitori muZimbabwe.
Saka makwanisa here kutaura kana kuona mumiriri weZimbabwe muAmerica?
Tanga tisingade kuona mumiriri weZimbabwe because hatisina urongwa hwekuvaona kana anything to do with them. What we wanted was just to use their facility, that place, the embassy of Zimbabwe, is Zimbabwe. But chinangwa chedu chakachiri chekuti tive tiungane in solidarity with the people of Zimbabwe, tivaratidze kuti zvavari kuita kumusha nesuwo tinoda kuti zviitike, zvekuti vavote in their numbers. Tanga tine maplakards, ingati takatiendaka tine maplakards zveze ari kuratidza kusafara kwedu nezviri kuitwa neZEC pavanenge vachinzi itai zvakati zvekutedza mutemo havasi kuzviita. Saka tanga tine maplakards ataa tichiratidzawo majournalist achitiona vaorori zhinji vachitiona. Izvi taitira kuti vekuZimbabwe vaone kusurwa kwatiri kuitawo tiri kunoku. Taifanira kunge tiri takavhota, takanzi hamuvhote. Saka izvozvo ndozve zvimwe zvatachida kuratidzira kunoku. Teke tichida kuvhotawo kuti tiratidze kodzero yedu because it's our right to vote.
Varozvidzo makanga muri kumusha imi nguva pfupi yapfuura, mungatiudzawo kuti zvamakaona zvinhu zvakamira sei muchienzanisa nepamakabva muchiuya kuno kuAmerica?
Zimbabwe ndingangoti yaparara pari zvino. Ndakati yaparara ndinge ndatotadza kutaura. Zimbabwe yaparadzwa. Zimbabwe yatanga tari chaisuwa kuti dai yange iri nyika yakasununguka. Yakasunungukawo zvongoti ifreedom yekuti vanhu vakasununguka seZimbabwe, asi hakuna mari, hakuna mabasa. Wakapinda muna First Street unonzwa tsitsi kuti ndio First Street iyayaiti vanhu vari kuda kuti vazvisunungure vapindewo muna First Street. Hakuchaita kuZimbabwe pari zvino. Saka tiringoshuwa kuti dai tanga takwanisa kusarudza hurumende inoita kuti zvinhu zvichinje for the better.
Ko zvinhu zvamuri kushuvira kuti zvinge zvichisanduka mushure mesarudzo zvikasaitika muchaita sei?
Maonero andiri kuita gore rino 2018 ndiro gore ratisina any other option yekuti tingataure kuti hatibudirire. Tinotofanirwa kubudirira chete nekuti tiri kuti ndosaka tichiti vanhu vese ngavabude vaende kunovhota varatidze zvido zvavo. Asi kana takatarisa makambenzi akaitwa navachamiza akaratidza kuti Zimbabwe yese from Zambezi to Limpopo, from Plumtree to Mutare vari kuda shanduko, vari kuda kuti dai vachamisa vatombi. Takatikuti hatina kana any other option.
Tiri kuona kuti izvo
zvinhu zvatoziva kuti hazvii zvoitika.
Varuzvidzo ndingakubatei muromo. Tiri kuona kuti izvo rwendo rwuno kune runyararo rwakanyanyisa chaizvo zvichienzaniswa nezvaiitika munguva yava Mugabe. Mashoko api amungaopiwo kuna vamunangagwa semutungamiriri wenyika uye zvese munhu aona kuti izvo munyika hamufanira kunge muchiita mhirizhongo?
Aiwa, ndinotenda ipapo pakuti runyararo rurimo Zimbabwe pari zvino. Hakuna kurohwa kwevanhu. Saka ndinokoshuwawo kuti dai runyararo rurimo rwaenderera mberi, vanhu vakwanisa kuzovhota, kwete kungoti kwozove nerunyararo asiwo mavhoti acho ozorigwa. Dai vanga vakwanisa kuti voita runyararo kudaro vobva vazoregedza kuriga maelections, marizalts anenge azoanaunzwa ave true reflection of what the people want. Tinenge tatenda chaizvo kuti vamunangawo maita basa.
Aiwa, tinotenda varuzvidzo. Varuzvidzo, varuzvidzo ndivo sachigaro weMDC USA vanga vachitaura vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yanhasi. Asi chekutanga, tinoda kukumbira zvakare ruregerero kwamuri vateereri, nekuti mishina yedu yanga isiri kushanda zvakanaka. Tinoimba kuti chirongwa chichatevera chendebele mishina iyi inenge yakushanda zvakanaka. Anokuonekai manherano, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ruregerero, mishina yedu haisi kushanda zvakanaka, vateereri. Ngatisangane zvakare mangwana apo tinokupai nhau dzezvinhu zviri kuitika muZimbabwe pano paStudio 7 muchipuhwa nhau idzi naBlessing Zulu mangwana manheru.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 28 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
This is your moment. This is your government. Makupemberera maticha, for the first time you will be getting a salary, not to get a token.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano wakhe ukukhankasela ukhetho namuhla eHarare ekhuthaza uZulu ukuthi amvotele kuguqulwe uhulumende. Ngakolunye uhlangothi umongameli Emmerson Mnangagwa laye wenze owakhe wathembisa ukuthi uzaphuma embusweni enganqotshwa. Kobulawayo uNkosazana Thokozani Khuphe laye wenze owakhe umhlangano wakhuthaza uZulu ukuthi amvotele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamabandla ezombusazwe benze imihlangano yabo yokugcina yokukhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubese Harare emhlanganweni ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze abantu laba ukuthi bamvotele kanye lomanyano wakhe we-MDC Alliance kukhetho lwangomvulo ukuze kususwe ibandla leZANU-PF. Njalo uthe engangena embusweni inhlalakahle kaZulu izaguquka ibe ngcono kakhulu.
Chisa mama chisa gukula izenzo sakamasivu 7 farai. This is your moment. This is your government. Makupemberera maticha, for the first time you will be getting a salary, not to get a token fee that you have been getting. If you pay peanuts, you get monkeys. Saka, we want to make sure that we don't pay peanuts so that the services in opuwa nema teacher zifambe zwakanaka. I said this profession, yema teacher is the profession of professions. We want to restore the glitter and glamour of our teachers in terms of going forward. To end and bear, once you have good teachers, you have good journalists. Once you have a good teacher, you have good pastors. Once you have a good teacher, you also have good people in a society. Kanamba, vazino boss, you need takti no kuti maticha anengazi zisazwa kakwana.
Umnumzana Nelson Chamisa ngumkhokheli we-MDC Alliance ubekhuluma ke lapho lamhlanje emhlanganweni awenzele eHarare ekhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze impila kahle yabantu ithuthuke. Amazwi kaChamisa agcizelelwe ngumkhokheli we-MDC uSkwicca Mfundo Walshman Ncube yena obekhankasa eNkayi South lamhlanje.
Lamhlanje siphuthile, sokuphumile ezandleni zethu, sesenzile konke ade singakwenza, sakhankasa, sabhoda, saxoxa nabantu, sakhuluma, sabatshengisa ukuthi ubuhle beZimbabwe yakusasa kulapho ukuthi kuvotelwe i-MDC Alliance. Yikho-ke besimelele-ke imandi ukuthi hhayi sokuphuma ezandleni zethu kwabuyela ezandleni zabanikazi belizwe isizalwane seZimbabwe ukuthi batsho-ke ukuthi ikusasa abayifunayo ngenjani, ikusasa yona le yayizolo esibe siphila ngayo then ikusasa entsha elesithembiso sokuthi singaqala njalo kakutsha ukulungisa impilo yikaZulu. Yikho-ke lapho esesikhona asihlambe nini-ke ngobuningi bethu ngoba lapha sincintisana lamakwili abantsonti bamavota bakhulu kodwa abangeke basintshontshela singaphuma sonke ngobuningi bethu siphuma idumo sibilo ukuthi kakuqileki yiyo kuphela into ekhona umuthi umuthi we-region yikuthi abantu baphume babaningi bathi hayi kuphelela lapha enough is enough.
Ngomsebenzi eliwenzileyo ukukhankasa konke elikwenzileyo libhoda ngelizwe lingathi likwenzile konke ebelifuna ukukwenza njalo osokusele lizibona linqoba nje kulolu khetho.
Lokho ade singakwenza Nkomo sikwenza ukukhumbule ukuthi sasiqalisanga ngokubizwa kokhetho ikhathesi ngo-May June. Siqalise ekuqaseni komnyaka ngo-January sahle sangena ebantwini sesile nyanga ezingu-7 ungabala yonale uJulayi sisebantwini sixoxa labantu silalela izikhalazo zabo sibatshela ngeZimbabwe yakusasa iZimbabwe eyiyo esiyibona ilesithembiso ezaba lenguquko elentuthuko phakathi kwayo inguquko ezanika uZulu impilo entsha njalo enhle okwethu hayi sikusebenzile akukho okunye ade singakwenza esingakwenzanga.
Osikhwica mfundo Welshman Ncube ngumkhokheli we-MDC njalo ulilunga le-MDC Alliance obekhuluma ke lapho ngemva komhlangano awenzele eNkayi South. Umongameli Emerson Mnangagwa yena wenze owakhe umhlangano enkundleni ye-National City Stadium lamuhla laye wakhuthaza abasekeli bezanu-PF ukuthi bamvotele ngobunengi kukhetho lwangomvulo. Umnangagwa uthembise ukuthi uzavuma ukwehla esihlalweni alubana ethe wanqotshwa. Amazwi kaMnangagwa agcizelelwe ngoncintisa kukhetho lokudinga ilunga lephelandaba Mpophoma edale lephalamende ovele engumeli walesi sigaba engowezanu PF njalo umnumzana Joseph Chuma.
Sesisebenzile sesikhulume labantu abantu bazibonela into eyenzakalayo. Mina ngingenile ngo-2016 ngo-June ePhalamend inyakana le emfitshane ebengiphakathi kwayo abantu bazibonele imisebenzi esiyenza bese kune-connectivity phakathi kwabantu bephelandaba Mpophoma lohulumende sisezile into eziningi sancedisa ukubana abantu bancedise njeba bekule ndlala lapha bathola ukudla isibhedlela sempilo savula i-cancer unit ngisebenza labantu bona bakuningi esikwenzileyo njalo ke sesithembisa yoke ngingasibuyela i-new dispensation ebekababomnangakwa so besesinekudlala ngabantu abasebenzayo sesizasebenza thi siya phambili. Ngikhuluma nje ubabomnangakwa sekhumbotena imigwaqo kayilungiswe imali sezisiba azeze kuna kulungiswe konke lokho. So abantu bephelandaba Mpophoma into engathi bazeli bona asiqhubekeni phambili lapho esithiye khona singazami okutsha ngoba ungazama okutsha uzagcina usufake izidoma endlini. Yasihambeni ngakhona-ke esinako thina besingabantu abahamba ngemithandazo singabantu abahamba lo Nkulunkulu asiyabe sihlobo sibambene sithandana asibandlululi futhi ukuthi umuntu usebandleni kuphi ngoba even ekuncediseni lapha bangafakazi abaningi abama.
Siyaxolisa ke lapho Love kungummeli wephelandaba Mpophoma edalele ephalamende elilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Isiqalisile ukuhlupha imitshina yethu. Kobulawayo khona umkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe yena ovelo wakhe umhlangano e-amphitheatre laye wakhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bayevota ngobunengi njalo bavote ngokuthula. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma emhlanganweni awenzele e-amphitheater namuhla, uDokotela Thokozani Khuphe ucele uZulu ukuthi amvotele ngobunengi langokuthula kukhetho lwangomvulo.
Ukhulumende abamfunayo yikho kungenzakala kuphela uma uNkulunkulu engasiphathisa. So besimcela uNkulunkulu and silethemba lokuthi uNkulunkulu sisesiphathisile. Kuzavotwa kuhle ukwenzela ukuthi kube le change. Abantu bafuna ukuthi izinto zitshintshe, babe lemisebenzi, babe lokudla, abantu babe lempilo ezinhle. Yikho akade sikwenza namhlanje. And besizokhuluma ukuthi hayi thina sesiready ekhethweni. And sisekhethweni ukuthi siwine. Sicela ukuthi amaZimbabwe lisivotele lonke ukwenzela ukuthi lathi sifaka ama planethu ukuthi silijintshele impilo zenu. Siyalicela Zimbabwe omuhle, sicela ivoti leni.
UMakhuphe ubonye abasekeli bakhe ngokumalaye ngaso sonke isikhathi. Ngokunjalo uthe sekuyisikhathi sokuthi bamfake e-State House ngevoti abe ngumongameli weZimbabwe. Wengeze wathi ibandla lakhe ilolodo elingavuselela umnotho welizwe kanye lamafekithali aqhubeka evalwa phambi kombuso weZANU PF. Umgcini sihlalo weMDCT wobulawayo uNkosikazi Nomvula Mguni uthe bayathokoza ngosekelo abalalo njalo balethemba ukuthi bazanqoba.
Thina sijabule kakhulu ngoba indlela abantu ababuye ngayo basitshengisa ukuthi sihamba labo njalo baza kuyavota kuthi. Silethemba ukuthi ngomvulo hawu bazavota kuhle sibili, sizathatha ama-city artists obulawayo.
Odinga ukumela isigaba seluveve edale lephalamende uNkosikazi Thamani Moyo ukhuthaze uZulu ukuthi avotele uMakhuphe ngobunengi.
Ngithi mina njengoba namhlanje sicina ukukhampena sesisebenzile thina njenge-MDCT ku-ground njalo le response ebantwini ibikahle kakhulu. Abantu besibona sebefuna ukuthi bajintshe ngoba obaba kade bavotelwa akulanto abayenzayo. So ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu bakube beZimbabwe, iZimbabwe yonke jikelele ukuthi asivotele nini umama uDr. Thokozani Khuphe, sike nisitshintshe lathi sifake umuntu ongubaba. Njalo ngikhuthaza omama ukuthi babe kwazi ukuthi thina omama yithi esibanengi emhlabeni elizweni. Singaze sabe silokhu siphakamisa obaba kuphela, sehlule ukuthi siphakamisane njengabomama. Omama siyakwazi ukuthi bayenza izinto zenzakale.
Omunye wabangene umhlangano kaDokotela Khuphe yisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Melusi Nyoni, yena ongaboniyo.
Ngomvulo ngithi ukhetho lolu silubona luluhle njalo njengoba sibonile ukuthi sesithole umuntu ongumama layo ongavotelwa ngabantu.
Abasakhulayo abesifazana labesilisa be-MDCT bathembise uMakhuphe ukuthi bazamvotela ngobunengi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umgcini sihlalo we-MDCT kaMakhuphe umnumzana Abednego Bebe ongumeli wenkayi South edalele ephalamende laye ukhuthaze uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe. UBebe uphinde wakhuthaza njalo uZulu wenkayi ukuthi aqhubeke emvotela kukhetho lwangomvulo.
Nxa ukhetha into yakho, khetha umongameli olokukholwa ke ukuthi wena ukholwa kukuphi, ukholwa okokuzibusa ngezigaba, ukholwa kokuhlonipha abantu ke ngemihlobo yabo ke. Upresident okumeleyo ke lokho ngaleso sikhathi ehlukuluzwa ekuhlukuluzelwa ukuba ngumhlobo wakhe, ehlukuluzwa ekuhlukuluzelwa ukuba ngumuntu avela lapho esiqintini avela kiso ke umama uThokozani Khuphe, usekumele lokho uye umfaka esiba ngupresident. Kumember of parliament enkayi, bazali bami sisebenze kuhle, sizasebenza kuhle, siyilwile impi sesiyiwinile, sizafaka owenu oka Abednego Bebe. Kuye kuthi ke kuward 13 lo baba uMsimango, iwadi le isihluphe kakhulu ngoba yiyo yodwa iwadi phakathi kwemkayi South yonke ekade ikhokhelwa ngucouncilor weZANU PF. Ke hayi ubaba uMsimango sibonani yindoda ke emadodeni ezakwethula lowo mthwalo kaward 13. Suka lapho sakuward 15 safaka ke ubaba uNcube, ward 14 safaka ke ubaba uSibindi, 16 kulo jaha ke uMandla Juma, ward 17 kulo mama uMakhumalo, ward 19 kulo mama ke uMasibanda uMboxen Rwanda, ward 20 kulo mama njalo ke uMandlovu uMary Ndlovu, ward 21 kulo baba ke uSicelo onguye kade okhokhela iCouncil okwe past 5 years benze kuhleke kakhulu njengeCouncil yenkayi ekade ikhokhelwa ngubaba uSicelo kulento eziningi ezibambekayo abazenzileyo ngaphansi kwe 5 years abayenzileyo, ezigoqela lokufaka ithara enkayi, ezigoqela ke lokuthi basebenze ke kuhle bethola imali kuma NGOs, wafaka ke amadipa kwezinye indawo, wafaka ke amasolar pump ke kwezinye indawo ezitshiyeneyo ke kuthi ke kuwadi 22 silobaba uMlotshwa, kuwadi 23 kulomama njalo untombazana uBrenda Mpofu, wadi 24 kulobaba ke uNdlovu laphana, wadi 25 kulomama njalo uSambulo Maphosa, bese kusithi ke kuwadi 27 kulobaba uBhebhe, kuwadi 28 kulobaba njalo ke uNcube, kuthi kuwadi 29 kule jaha ke uJoram Dube, kuwadi 30 ke bese siba lo baba ke uNcube. Yiyo ke ithimu elizabe liyivotela ngomvulo.
Umnumzana Abednego Bhebhe ngumgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe, njalo uncintisa edinga ukuqhubeka engumeli wenkayi South edalele ephalamende. UBhebhe uncintisana lo mnumzana Jabulani Radebe owe-MDC Alliance, yena othi sokuyisikhathi sakhe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga, iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 insuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Masambeni thina kwedakini, mathuta siyovota, sifutheni kumasambeni.
Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions namuhla ikhudaze izisebenzi ukuthi zivotele umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa lamalunga omanyano wakhe ngoba beyibo bodwa abalekhono lokuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Kubika uMavis Gama.
Zikhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni eziwenzele eHarare lamhla, iziphathamandla ze-ZCTU zithe inhlalakahle kaZulu weZimbabwe ingathuthuka kuphela nxa uhulumende weZANU-PF engakhitshwa embusweni kungene okamnumzana Nelson Chamisa le-MDC Alliance yakhe. Ngokunjalo unobhala jikelele walenhlanganiso umnumzana Jafet Ncube ukhuthaza izisebenzi kanye loZulu ukuthi baphume ngobuningi babo ngomvulo bayevotela i-MDC Alliance.
Umnyaka ngeminyaka siya announce ukuthi uZulu kumbe laba abasilandelayo abasinika imandate batheni ngendaba yokhetho. So besigcizelela nje evelesi mingakho ngeminyaka ngeminyaka ukuthi ekhethanini abantu abazamela izifiso zenu. And siba director njalo siba khokhelayo ukuthi bangakhetha njani labo abantu esibona engani bangasikhipha kulolu dubo esikilo.
UZulu weZimbabwe selesikhathi eside ebhekane lenkinga ezithiyeneyo ezigoqela usilela kwemali emabhanga lokuswelakala kwemisebenzi. Ukubhidlika komnotho eminyakeni eminingi edluleyo phansi kombuso weZANU-PF kubangele ukuvalwa kwamankampani lamafektali abe ngumthambo wenotho yelizwe mandulo. Lokhu kubangele ukuthi inkulungwane zabantu zilahlekelwe imisebenzi. Umoya uthi imvuselelo ingeza kuphela kunganqoba uchamisa le-MDC Alliance.
Sesikhangeleke ama-manifestos, ama-political parties athize. Sibona nje engantshowa i-MDC Alliance iphethe okungcono okungasikhipha kulokhu okukhona. Sithinga lesi sikhathi sisiya kuma-election. UZulu kavotele ke i-MDC Alliance candidate ku-president, kumalunga e-parliament kumbe kuma-councillors, bekhetheke labo abantu abamelela izisebenzi ngabe ngabanye babo. Yikho esikwazisa uZulu.
iZANU-PF ithembise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kukhetho luka-2013, kodwa iZCTU ithi akwenzakalanga lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi sezilumelele ngamehlo abomvu ukhetho lwangomvulo, njalo zithi zilethemba lokuthi akusoze kube lokudlelezela. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zeMathabeleni South ziyavumelana ukuthi umkhankaso walonyaka ugqutshwe ngokuthula xa uqhathaniswa lobekusenzakala ngesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe. Ngalokhu iningi lithi selikhangelele ukuthi liyevota ngomvulo, njalo lithi lilethemba lokuthi ukuthula okukhona kuza kuqhubekela phambili langesikhathi sokumenyezelwa impumela yokhetho. UNkosazana Josephine Majaha owayeyilonke phansi kwenduna uMathema uthi lobanje thakazelela ukuthi uzavota olokudana ngembiko eveza ukuthi abanye abavotisayo bafakwe endaweni lapho abangavoteli khona.
Ilanga leli silimelele sibili kakhulu, kodwa uhlupho nje silawe ukuthi kuthiwa laba bama-observers batshintshiwe lapha kade kumele bavotele khona baye-observer kwenye indawo. Yikho ngani sokusikhathaza ukuthi pho ivoti yakhe uzayithola njani, ngoba ivoti yakhe ilelungelo lokuthi ayivotele la, setshintshiwe sesiya kwenye indawo. Ukuthi pho leyo voti yethu siyayifuna ngoba ngesigaba sethu.
UMnumzana Fixon Siziba weMzimuni phansi kwenduna uMasuku uthi ilanga lokuvota selimphuzele.
Leso kusiphuzele ngoba lokusa kwelanga kuzabonwa yithi ukuthi sokusile ukuthi siyevota sikhethe thina ikakhulu lalowo akhethe uhulumende oyabe emfuna ngathi abakhokheli oyabe bafuna. Sizilungiselele kakhulu ukuthi ngomvulo wekuseni phambi kwelanga siyabe sesifika khona le polling station komzimuni.
UNkosazana Elizabeth Masuku odabuka kokodlwa edekezi phansi kwenduna uMafu udule themba lokuthi akusoze kube lokuqilibezelana kukhetho.
Sisuka sinanzelela ukuthi ngendlela esibona kwenzakale ngayo lonyaka kulungiselela ukhetho, sisuka singani sileqiniso lokuthi akuzukuba khona ukutshontshwa kwamavoti. Ende siyathaba futhi lonyaka sinanzelela ukuthi ama-observers akhona. Iminyaka le edluleyo bese kusebenzisiwe ekhethweni kunganama-observers, of kuthi bese kululu ukuthi ukhetho lutshontshwe. But khathesi sizimisele ngoba sibonele ukuthi kuphose kwaba lokuvikeleka thize.
Impumela yokhetho izakwaziswa phakathi kwensuku ezinhlanu kusukela ngomhla welanga. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kobulawayo khona abasakhulayo ikakhulu bathi sebekhathele ngokudubeka khona abathi kungaphela kuphela nxa kungaguqulwa uhulumende. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abantu abaningi abaxoxe leStudio 7 bathi sebezimisele ukuguqula uhulumende ngomvulo ukuze impilo zabo zithuthuke. omunye wabo unkosikazi Nobuhle Ngwenya.
Sesilindele ukuthi sivote sitshintshe upresident sivote ukuza tshintshe elizwe lakithi ngoba vele besesidubeka sesidiniwe kubelokhu esibuswa njengabantu abayi-one so sifuna nje ukuthi sitshintshe sibone ukuthi wahamba njani.
Osakhulayo umnumzana Desire Mlalazi uthi uzavota njalo ukhangelele ukuthi kube lo tshintsho anelise ukuthola umsebenzi.
Ngibophendi siqinile ukuthi khona sevota sikhiphe lokhu okwenzakalayo. Nje ukhangelele ngolo msebenzi ukuthi kube le misebenzi sihlale kuhle.
Omunye laye osakhulayo umnumzana Joel Itai Sithole uthe usezimisele ukuyavota njalo ufuna utshintsho. Kodwa uthi akakhethi ukuthi oletha inqubela phambili lentuthuko ngowaliphi ibandla.
Mina bengifuna ukuthi ilizwe lethu liguquke, thina singabantu abakhulayo, ukuthi lathi sithine sithole umsebenzi, ngasithole umsebenzi kuqule ilizwe. Nxa into ezenzakala lathi sibekwazi, ebadaleni balabo bebekwazi ukuthi ilizwe lethu linjani laguquka. Okuqakathileyo thina sisakhula sifundile sifuna lathi lathi siguquke asidiphende ukuthi lowo wezani lowo ngeMDC lowo ngobani ubani lowo ngobani thina into esifunayo sifuna ilizwe lethu litshintshe kube yinew era in Zimbabwe.
Olwela amalungelo oluntu phansi komanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezibumbe inkundla e-Election Situation Room, umnumzana Michael Ndiweni, laye uthi sebelungiselela ukhetho. Uthe sebele nombolo ezingafonelwa nguZulu kungelambadalo emangala ukuhlukunyezwa kanye lokungaqhutshwa kuhle kokhetho.
Sicabanga ukuthi yathi sesingaqala-ke ukuthi sithole imbiko evela ebantwini mayelana lo khetho olwenzakalayo elizweni. Sikhuluma nje kathesi njengobona sebegcwele lapha amajaha lamantombazana ama-data captures ethu azabe engena ku-website yethu e-Election Situation Room edinga ama-incidences ayenzakalayo ngoba amanye abe efikele eHarare, amanye efikela lapha kumele bafake ku-system. Nxa ifikele eHarare i-incident kumele sibe yazi ukuthi nxa ingakobulawayo siyithathe siqale sikhuluma ngapha kobulawayo. Abafuna ukusixhuma abalembiko abafuna ukusitshela yona nxa bebone izinto ezenzakalayo phansi ngendaba zokhetho bengasibamba ku-toll free yethu u-08080132.
Abamabandla atshiyeneyo baqhubeke namuhla bekhuthaza abasekeli babo loZulu jikelele ukuthi bayevota ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sisuke kobulawayo sibuye khonapha eWashington DC eMelika lapho amalunga eMDC Alliance abuthane khona esikolweni seZimbabwe e-embassy sikhuluma nje esithi asekela abanye babo bonke eZimbabwe ukuthi bayevota ngobunengi langokuthula ngomvulo. Sixoxe lomunye osembuthanweni lo umnumzana Tamburai Mupariwa Gwekwerere.
Igathering ye-MDC Alliance sibuthene sesibuye sizotshengisa ukubambana labantu abayovota ngomvulo.
Umbiko oqakathekileyo kahle kahle eluthumezayo ngokuhlangana kwenu e-DC khonapha yiwuphi?
Yes, sihlangana ukuthi khona sitshengisele sisonke ukuthi khona ye kuyavotwa, sifuna ukuthi khona abantu bambane sibe nabo sonke sivota, sivotela upresident omutsha oyongena upresident Jamil.
Limbona enqoba yini ngoba siyabona ubaba uMnankagwa laye hayi ungani uhamba phambili impela ngosekelo?
Hayi, okubonakalayo ngabantu ukubuthana kwabantu. Hayi, asiniki siphilisane lapho abantu babaningi kuzo zonke indawo lapho abantu ababuthana khona. Kodwa ye nje siyobona abantu sebevotile.
Umnumzana Tamburai Mupariwa Gwekwerere ngomunye okhonapha esigodlweni Washington DC ababuthane embassy yeZimbabwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.